Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechina, Gumiguru 20, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dambudziko rekushayikwa kwemari riri kuramba richikura munyika uye mamwe mabhanga ave kutora mazuva asina mari, izvo zvave kukonzera kuti vanhu varare mutsetse yemabhanga vachitsvaga mari. Zvizvarwa zveZimbabwe zvotaura maonero azvo pamusoro pegakava kana kuti debate rakaitwa nezuro usiku muAmerica pakati pava Donald Trump namai Hillary Clinton. Muteedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti varungu vakadzoka munyika vachida kukonzeresa mhirizhonga vanourayiwa. Vamwe vagari vemuward 12 kumatobo district vanoona mukana wekusangana nevamwe vatambi venhabvu vakambotambira chikwata cheHighlanders. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dambudziko rekushayikwa kwemari riri kuramba richikura munyika uye mamwe mabhanga ave kutora mazuva asina mari, izvo zvave kukonzera kuti vanhu varare mitsetse pamabhanga vachitsvaga mari. Mutori wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yataita inoratidza kuti dambudziko iri rakanyanya mumabhanga evatema kana kuti maindigenous banks akaita sePOSB, CAPS neZB Bank. Vanhu vakawanda vataura neStudio 7 vari mumutsetse pamabhanga vanoti vave kutogara pamabhanga uye vazhinji vavo vave nemazuva akati kuti vachitadza kuwana mari. Sabhuku Kazingizi avo vanobva kuguruve vaudza Studio 7 vari pane rimwe bhanga kuti vange vakangogara pabhanga kubva mangwanani uye vashandi vemubhanga iri vavaudza kuti bhanga ravo ranga risina mari. Vasempito vanoti vakabva kuMount Darwin nemusi wesvondo uye kusvika pari zvino havasati vawana mari. Vapito vaudza Studio 7 kuti havasi kukwanisa kudzokera kumusha vasina mari nekuti havana kana chekubata.
Nauti takabva mandarwe kusvika nhasi hatisati tambotowana kana mari, saka dambudziko rakutotinetsawo tese manje. Izvozvi kumba hakuna chinhu, izvozvino mari dzokufambisa hapana. Nhasi tatobva kuepwezi netsoka, famba netsoka, saka zvinhu zvakutotora kutonetsa.
Vamwe sekuru avo varamba kudomwa nezita vanoti vave nemazuva vachitadza kutora mari yavo yemuzhandigere.
Tafamba tikabva kufundiwe uku kuneti wanu, tikanzi hakuna chinhu takakugara zvedu, chimbochekai mune mabhengi, tikaenda pana union apo, muna takawira uku, hamuna chinhu.
Vamwewo sekuru vanobva kudomboshava avo vati vanonzi vashumba vanoti vari kutadza kuwana mari yavo kubhanga uye kubvira nemusi wemuvhuro vange vari kutenderera pamabhanga akawanda muguta vachitadza kuwana mari yavo.
Pana pamuna First Street hapana kumbofa pakavhurwa, vangouya ndokutitaurira kuti hapana mari. Hatavana kutitaurira kuti mari ichauya nguvai.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko guru rekushaya mari uye bhanga guru renyika reRBZ rinoti richaparura mari yemabond notes mwedzi unouya senzira yekuedza kupedza dambudziko iri. Kunze kwemabhanga, makambani ekutumira mari akaita sana EcoCash, Mukuru nemamwe akatarisanawo nedambudziko rekushaya mari zvekutiwo vanhu vari kupedza mazuva akawanda vakamirira kutora mari dzinenge dzatumirwa nevadikani vavo. VaThomas Mlambo ndemumwe avo vane bhizimisi reEcoCash uye vanoti kushayikwa kwemari kwave kuvavhiringira basa.
Kunetsa kwemari kwakanganisa zvikuru bhizinesi nekuti muchawana kuti kudhara vagona kushanda kana $20 kana $30 commission pazuva. basi mazuva ano unona kuwana $5 pazuva kana $10 and I swiki 20.
Mutevedzeri wemukuru webhanga guru renyika Reserve Bank of Zimbabwe vakupikile mulambo vakaudza musangano weNational Economic Consultative Forum mazomashumanana adarika kuti kunyange hazvo pakaparurwa mabond notes dambudziko remari munyika richapera chete kana nyika ichinge yavikukwanisa kugadzira pamwe nekutengesa kunze zvigadzirwa zvayo zvakawanda. Vamulambo vakati pari zvino nyika inowana mari yekunze kubva mukutengesa zvicherwa zvakaita segoridhe neplatinum pamwe nefodya. Vakatiwo kupera kwemwaka wekutengeswa kwefodya mwedzi wapfuura ndiko kwakaita kuti dambudziko remari riwedzere. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimiririra vaJames Joa vaudza Studio 7 kuti havaoni dambudziko remari richipera pari zvino kudzamara nyaya dzeupfumi dzagadzirwa munyika. Hatina kukwanisa kutaura nemutungamiri wemubatanidzwa wemabhanga munyika amai Charity Jinya kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Zimbabwe yakatanga kushandisa mari yekunze muna 2009 mushure mekunge veruzhinji varamba kushandisa mari yaishandiswa munyika yemabhera check ayo ange asisina simba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti varungu vakadzoka munyika vachida kukonzeresa mirizhonga vanourayiwa apo vayambira nhengo dzebato ravo kuti dzivhotere nhengo yeZANU-PF musarudzo dziri kuitwa kuNorton. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nhasi munhandare yengoni kuNorton, vaMnangagwa vanoti bato ravo richarakasha varungu vose vachada kukonzeresa kupanduka kwevanhu munyika.
Zimbabwe will never be a colony again. And hey, Zimbabwe will never be a colony again. Vakangoda kumutsa musoro muno tina varakasha. Ndinofara ndichiona vafana vari kutevera kuti vane ginger. Ndiyo yatakange tina.
VaMnangagwa vapupura zvinogara zvichitaurwa nevanopikisa hurumende kuti bato reZANU-PF rinotsigirwa nemasoja pamwe nemapurisa. Vapikawo kuti hapana bato richatonga munyika kunze kweZANU-PF. Vachitaura pamusangano mumwe chetewo, murongi wemisangano muZANU-PF vaSevhi Akasukuwere vanoti vebato reMDC Makwara anotya kupinda musarudzo asi vanoonekwa vachitsigira nhengo yakazvimiririra vatemba muliswa. Sarudzo dzemunotoni dziri kuitwa nemusi wemugovera pakati pemapato maviri anoti ZANU-PF neNCA pamwe nevari kukwikwidza vakazvimiririra vatemba muliswa. Ndakamirira Studio 7 Munoton, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kumakereke akasiyana siyana zviri muDC, Maryland, Virginia neWest Virginia muno muAmerica zviri kusangana nemugovera kuGettysburg mudunhu reMaryland pachinamatwa vanhu vakabatana muurongwa hwavari kuti rumutsuridzo kana kuti revival. Mumwe wari kuronga munamato uyu amai Cassandra Roda Sibandaguni vanoti vari kuda kutorawo mukana uyu kuti vatende vafundisi vavo avo vanoti vanomirira nevana veZimbabwe pangeve panguva dzekusuwa kana nguva dzekufara. Amai Sibandaguni vanoti vanotarisira kuti vachapihwa mashoko nevafundisi vangasvika kana kupfuura vasere vanobva kumakereke anosanganisira United Methodist, Methodist Anglican Church, Roman Catholic nemamwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tiri kuronga kumkuita mubatanidzwa muswa October 22. Kubva kunguva dza9:30 kusvika na7 manheru tiri kuitira kuGettysburg munharaunda yeMaryland, DC zvichibatanidza neVirginia neWest Virginia.
Chii chakasvitsa kuti munge muchiita urongwa ihwohwo?
tineva fundisi wedu varimuno vanobva ku Zimbabwe asi vanoshanda vachishandira machurches ava akasiyana siyana. Zvino zvinoitika ndezvekuti munhu akanga asirwa kumusha kuZimbabwe uko. Tinoona kuti magarisiro anoita vanhu vemuno munyika yedu yatigere navo muAmerica umu vanongokwanisa kungofona kungobata maoko. Isu pacho vanhu chedu tinoziva kuti vanhu vanoungana vachichema pamwe chete. Zvino tinoona dambudziko kuti vafundisi vemachechi kwatinoenda varungwa ava havazvinzwisisi tsika iyi. Asi vafundisi vedu vekuZimbabwe vanoyatsonzwisisa tsika iyoyi. Saka tinoda kuti tisangane pamwe chete vachiuya vachitibatsira. Zvino takaona kuti zvakanaka kuti kamwe chete pagore tisangane tichiwadzana tichiita mubatanidzwa uyu. Uyezve tichiwana mukana wokuvatenda vafundisi vava nezvavanotiitira sevana vemhuri yeZimbabwe.
Makereke api munotarisa kuti anenge akaungana pamwe chete?
Makereke anenge akangowanda makereke ese kubvira kuRoman Catholic, Anglican, Methodist, Forward in Faith, Apostolic Faith, Baptist, akangowanda masangano ese anenge akangoungana ipapapa.
Zvi zvingatarisirwa nevanenge vachida kuuya kuzowadzana nemi?
Vanotarisira kupiwa shoko tichiparidzirwa. Uyezve vanotarisira kuti tichange tiine imwe programu yatinoita yatinodaidza manesi, madoctors, tichiita yatinoti health fair, yekuti vanoonawo mukana wekutorwawo mablood pressure, mukana wekutaura naivo madhokotera nemanesi aya uchiudzwa pamusoro pezvirwere zvakaita sediabetes, maheart attack zvinowanikwawo mukurarama kwedu.
Zuva renyu ramasarudza izuva rinenge riri vamwe vachienda kumabasa, muri kutarisira kuti vanhu vanokwanisa kuuya sei?
Zvatakaita takasarudza zuva rese nekuti tinoziva kuti vamwe vanosenza masikati, vamwe vanosenza manheru. Saka mumwe nomumwe tinotarisira kuti nguva paunenge wangoonawo mukamukana kekungouyawo, vanhu vanongouya vongoitawo 1 hour, 2 hours varipo voenda zvavo kumabasa. Vanobvawo kumabasa vachiuyawo. Pavafundisi tichange tina Reverend Kapfumbuti, Reverend Mudede, Reverend Mwase, Reverend Sabute, ndivo vevamwe vevafundisi vanenge vachipa shoko musi wachona iwoyo.
Avo vanga vari amai Cassandra Rodas Bandaguni vari parunare kuVirginia muno muAmerica vachitaura naJunga Kandembiri weStudio 7. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yeSomalia yasunungura mumwe mutori wenhau weAl Jazeera Hamza Mohammed nevamwe vake vaviri vaanoshanda navo mushure mekuvasunga kwemazuva maviri. Vatatu ava vakasungwa mushure mekunge vaenda kune imwe nzvimbo iri pasi pechikwata chakapandukira hurumende cheAl-Shabaab. Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko muSomalia vaMohammed Abdi Mare vanoti vatori venhau ava vainge vapinda munyika iyi uye kuenda kunzvimbo iyi vasina kupiwa mvumo nehurumende. Major General Gary Volesky, mukuru wemauto emuAmerica ari kutungamira mubatanidzwa wemauto ari kurwisa chikwata chinopfurukidza mwero muIraq cheIslamic State, vari kukurudzira mauto eIraq kuti asachimbidze kumedza kutsenga achada mukurwisana nechikwata cheISIS muguta reMosul. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHaidar al-Abdal vanotenderana nemaonero aya vachitiwo mauto avo ari kutora nzvimbo dzakawanda nechimbi-chimbi sezvavanga vasina kutarisira. Hondo iyi iri kutyirwa kuti ichasiya vakawanda vari muupoteri. Dunhu reGeorgia muno muAmerica nezuro rakauraya Grigory Paul Lawler nekumbaya Jackson rine mushonga. Lola akabatwa nemhosva yekuponda mumwe mupurisa vaJohn Sower muna 1997 apo mapurisa maviri akauya kumba kwake uko kunonzi kwainge kwaita kunetsana mumhuri yake. VeGeorgia Board of Pardons and Parole vainge vati Lola aregererwe sezvo ainge aine chirwere chepfungwa. Asi izvi zvakaramba kuteererwa zvichireva kuti Lola ave munhu wechimakumi matanhatu nenomwe kuurayiwa neJackson kubva muna 1976 muGeorgia. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti zviri kudzidza zvakawanda kubva kumafambiro ari kuita kutsvaga rutsigiro nevari kukwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica. Izvi zvinotevera gakava kana kuti debate rakaitwa nezuro usiku pakati pavaDonald Trump veRepublican Party namai Hillary Clinton veDemocratic Party pamberi pesarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika weAmerica dzichaitwa muna Mbudzi. Mutori wedonhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vatataura navo vakaita sava Gilbert Tigere vanoti kuratidzwa kuri kuitwa vari kukukwidza musarudzo idzi pachivhitivhiti kunopa Zimbabwe chidzidzo chakakosha zvikuru pakatariswa nyaya yekupa mukana kumapato anenge achikwikwidza musarudzo.
Mapolitical parties emuZimbabwe anofanira kupuwa mukana ikaenzana. Sazvatinoonawo kune mamwe madzimwe nzvimbo nedzimwe nyika zvakaita seAmerica, sezvataiona nezuro paidebate Trump na Clinton. Zvichiratidzawo kuti zvinoitwa tidzidze zvakawanda pamapartisa kuti izvoti vakamirira chii and uye kuti zvinotibetsera isusu vanhu vanovhota vachona kuti izvoti tovakwisa pai kana kuti tinovasapota sei tichizotiita neinformation.
Asi umwe mutsigiri weZANU PF muzvare Aidar Wafa vanoti kunyange hazvo vabereki vavo varivo vari kutevera sarudzo dzekuAmerica ivo havanei nezviri kuitika musarudzo idzi.
Ndinoti pasina Trump. Do you know what? They should keep their America and we'll keep our Zimbabwe.
Zimbabwe.
Chete chete.
Muzvare Linet Chikosha vanoti vari kuda kuti amai Hillary Clinton avo vari kukukwidza vakamirira bato remaDemocrats vakunde vaDonald Trump vebato remaRepublicans.
Kana munhu mukadzuri ari weZANU PF tipa mwe chete tinobatana. Kana asiri nhengo yeZANU PF atina kubatana kwatinoita naye.
Vanoona nezvekurongwa kwemisangano muZANU PF vaSevia Kasukuwere vati hurumende yeAmerica inofanira kuona kuti sarudzo idzi dzafambiswa zvakanaka zvichitevera mashoko avaTrump ekuti sarudzo idzi dzakatobirirwa kare.
VaTrump munhu une mari chose and haawanzonyepanyepa ake Trump. Saka kana achitaura kuti vanoba ishua ndo zvavanoita kumusha kwani. Asi voya voti tisitinoba ndinoshamisika kuti koma American sei vakanyarara ndingati ndakamirira ZANU PF. Tiri kunzwa kushushikana. We are sending a message to the American government. Please hold free and fair elections. We don't want what you are doing. Don't rig elections. You must run credible elections. We are concerned. The reports coming to us from Trump and others, they must be given a chance to exercise their vote and in a manner that promotes democracy. We are concerned that America wants to cheat one country.
Mashoko aya atsinirwa navapsychology mazivisa vano venyanzvi munyadzo dzezvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF.
Zvinoitwa muAmerica, muAmericas vagara vari malosers. Mukatarisa zvakafanana nezvavakaita kuAfghanistan, vakapinda nenyaya yekuti vanhu vajaira zvokuluta. Saka vakapinda vachinyepedzera kuti mune zvombo zveoyo kuIraq. Ndobva vapinda kwakawanda, vakadeura ropa. Vakaita zvakawanda iye zvino like now iye zvino vakapinda muno vakaisa masanctions vachipomera vamugabe mhosva dzavanenge vasina. Saka Americans vanhu vagara malosers. Saka isusu patiri nhasi tikutotarisa kuti iye zvino tatovakunda vanhu mafailures. Totarisa iye zvino neelection yatakuenda iyi maAmericans vari kutry nepese pavari kuita kuti vatry kufunda vanatemba mulisa vari kufunda mamwe maopposition parties. But isusu navamugabe tiri kuamba takamira ndosaka tichiti pamberi nezanu PF.
America inowanzotsoropodza sarudzo dzemuZimbabwe. VaTrump naMike Clinton vari kutatsurana musarudzo dzemutungamiriri wenyika kuAmerica dzichaitwa musi wa 8 mwedzi unouya. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, tabatawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zviri muAmerica, Dr. Chipo Dendere vanodzidzisa paGettysburg College uye Dr. Moses Romano vanodzidzisa paMalone University. Tatanga nekubvunza Dr. Dendere kuti vanoona sei mashoko avaTrump ekuti vanogona kuramba kutambira zvinobuda musarudzo.
Ini maonero angu semunhu, izvi ndizvo zvinhu zvandinodzidzisa nhau dzezvemaelections munyika dzakasiyana-siyana kunyika kunyanya nyika dzichiri kudevelopa muekonomi yadzo. Ndinotarisa zvekare nyika dzine maelections anowanzopedzisira mumhingamupinyi. Maonero angu mukutaura kwavo vachidaro vanokanganisa. Nekuti mashandiro anoita chinhu chinoita demokrasi zvinoda kuvimbika. Kuti vanhu vave vakavimbika nezviri kuitika munyika. Ukanzwa munhu wechinhano chavari achishoropodza nyika yakaita seino nesystemu yedemokrasi yavanayo, hazvipe chimiro chakanaka.
Touya kwamuri Dr. Romano ndichibvunza mubvunzo mumwe chete iwoyo, asika maRepublicans vari kuti ivo kova au go vakamboramba vani kutambira zvakabuda musarudzo muna 2000 pavaikwikwidzana navaBush.
Ini ndinobvumirana nezvataurwa naDr. Dendere izvi kuti munhu anenge apa chidanho chekuti arona kuita mutungamiriri wenyika anofanira kurangidza kuti munhu akura mukuita nekufunga. Hapana baba nedambudziko rekuti kuona kwandinoita inini kuti waTrump wanga ati hawabvumeba zvinobuda musarudzo. Nekuti hapana baba kutyisidzirwa kuri kuitika uye hapana chandiri kuona chekuti wanogona kuzoti kana kupomera mhaka kuti nekuti chakati hachisi kufamba zvakanaka bazvese zviri kufamba zvakanaka maonera akuwe nini. WaTrump ari kupuwa mukana wekutaura, wachitaura, wachikampena, wachitaura nevanhu wavo vanotaura. Zvakaitika panyaya ya waaugo ndezvekuti pamavhotsi chaiwa anogaverengwa akawanda wangwana akawanda kuzopfuura our Bush, asi pamaelectoral votes anokaunda ndopa wakazoti zvishoma. Saka pakanga pane dambudziko, pakanga pane nyaya yekuti waikwanisa kana kutomboda kuramba nekuti nyaya iyo yainzwisisika. Zvino waTrump aroda kubva waramba iwo asati wambopinda bamusarudzo dzacho.
Todzoka kwamuri Dr. Dendere, pane chingadzidzwewo here nenyika yakaita seZimbabwe pane magakava akadai kana kuti madibhetsa?
Chatinogona kudzidza ndechekuti vanhu vanenge vachiitirana macompetition ekuwana utongi hazvina kuipa kuti vave negakava rinoonekwa nenyika yese. Zvinhu zvakanaka. Vanhu vari kuda kuita chinzvimbo chekutonga vanofanira kumira pamberi penyika. Mumwe nemumwe achitaura paakamira nenyaya dzenhau dzakakoshera nyika. Sezvinhu zvakaita sezvemabudiriro enyika, nyaya dzemari, nyaya dzeikonomi. Vanhu vari kuda kutonga vanofanira kuudza vanhu kuti ini ndiri kuronga zvakadai, zvakadai, zvakadai. Kana ndichinge ndapinda muchinzvimbo ndichagadzirisa mamiriro ezvekubudirira kwedu ndichishandisa nzira idzi neidzi. Zvinhu zvakatonaka dai nyika dzese dzichizviita izvozvo.
Todzoka kwamuri Dr. Romano, tichitarisawo kudyidzana kweAmerica neZimbabwe. Tinoziva kuti America ichiri kutungamirwa navaGeorge Bush, yakatemerayo Zimbabwe zvirango. Munoona here paine chinochinja pavaviri vari kukwidzana ava? Kana mumwe wavo akabudirira, tichitarisa nyaya yezvirango iyi.
Zvirango izvi zveupfumi zvakatemerwa nyika zvikabva, tinoimba kuti zvinoita zvakanaka. Hatidiba kuti vanhu vazoramba vachipomera mhaka kuti isusu zvirango zveupfumi zvatakatemerwa ndozviripa kuti nyika yeZimbabwe irege kubudirira. Saka ndinoimba kuti achahwina ipapa pasarudzo iyi. Achakwanisa kuita mwoyo murefu wekuti Zimbabwe iwe yakasununguka uye irege kuwa pazvirango zveupfumi zvayakatemerwa izvi.
Tarisawo Dr. Dendere, ndichidzoka kwamuri, tiri kuona kuti Mike Clinton vakabudirira vanenge vari mudzimai wekutanga munhoroondo yeAmerica kuti vange vachitungamira. Kunyange hazvo tikatarisa nyika dzemuAfrica, kune vakati wandei, amai Banda kuMalawi, amai Sirleaf Johnson kuLiberia uko. Asi izvi zvakakosha sei?
Izvi zvinhu zvakatinyanyisa kukosha. Vanhukadzi vakawanda kudarika varume munyika muno nedzine rimwe nguva pasi rose. Zvinoshamisa kuti kusvika pane ino nguva kusarudzwa kwemunhukadzi kwanga kuchinetsa sezvakaita muAmerica.
Avo vangwari Dr. Chipo Dendere vanodzisa Gettysburg vari ku Pennsylvania muno mu America manzwa zvakare kubva kuna Dr. Moses Rumano vari ku Ohio. Vagari vemuward 12 kumatobo district nezuro vakaone mukana wekusangana nevamwe vatambi vakaita mukurumbira vachitambira Highlanders. Mutorerwe nhau taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nezuro paSontela Secondary School kumatobo district apo vamwe vatambi vakaita mukurumbira muchikwata cheHighlanders vakashanyira nzvimbo iyi vakatamba mutambo wenhabvu wehushamwari nevamwe vechidiki vemunzvimbo mekare. Mtambo uyu pakati peHighlanders Legends neSontela Football Club wakarongwa nerimwe sangano rinoshanda rakazvimirira rega reHabakuk Trust senzira yekuedza kukurudzira runyararo nebudiriro munzvimbo iyi. Kunyange hazvo vechidiki veSontela Football Club vakakundwa 2-1, vamwe vavo vakaratidza kuti vane zvipo zvinogona kuti vave neramangwana rakajeka mumutambo wenhabvu. Mumwe wevatambi veSontela, Hlanganiso Dube, akati akafara zvikuru kuona vatambi vakaita mukurumbira vaaingoziva nemazita chete uye vaaive asina kumbofungidzira kuti achakwanisa kusangana navo muupenyu.
Tafara zvikuru kutamba nevatambi veHighlanders Legends. Ndinoona sekuti vatisiyira zvidzidzo zvakawanda kubva paunyanzvi hwavo. Taona zvakawanda tikadzidza zvakawanda uye tichaedzawo kuti tishandise zvatadzidza izvi mukutamba kwedu kuti tikukwanisa kusimudzira matambiro edu.
Mumwe zvemutambi weSontela Zvonele Dube akatsinirawo zvimwe chete akati iye nevamwe vake vakadzidza zvakawanda kubva kuvatambi veHighlanders. Zvonele akaudza Studio 7 kuti mitambo kunyanya nhabvu inosanganisa vanhu vakasiyana-siyana saka inobatsira pakukurudzira runyararo. Vamwe vevatambi veHighlanders Legends vaive pachiitiko ichi vanosanganisira mubati wepagedhe Peter Nkomo, Desika Penya, Joel Lupahla, Gift Lunga Jr. naZenzo Moyo. Achipa semuenzaniso, mushure memutambo uyu, Zenzo akati mumutambo wenhabvu munyika pane nhoroondo yekukwikwidzana kunotyisa pakati pezvikwata zviviri zveHighlanders neDynamos, asi vatambi vezvikwata zviviri izvi vanotamba nhabvu murunyararo uye vakawanda vavo vane ushamwari. Zenzo, uyo akave mutambi akamwisa zvibodzwa zvakawanda munyika mugore ra2000, akati kuve nerunyararo munyika kunobatsira kuti muve nebudiriro. VaBrian Moyo, vanove murairidzi pasi pesangano reZimbabwe Football Association kana kuti ZIFA, avo vaivepo pachiitiko ichi, vakati paurongwa hwese hwebudiriro hunoitwa nevanhu munharaunda zvakakosha kuti vechidiki vasasiyiwa. Mumwe mudzidzisi wepaSontela Primary School, Muzvare Isabel Mahlangu, vakaudza Studio 7 kuti vakafadzwa zvikuru nekuwana nguva yekushanyirwa kwavakaitwa nevatambi venhabvu ava vachiti izvi zvinogona kubatsira vamwe vechidiki vemunzvimbo iyi kuti vazive kuti vanogona kuwana raramo kubva mukutamba nhabvu.
It has been indeed a peaceful day and joyous day.
Ranga riri zuva rinofadza chose nhasi. Ndinofunga zvichakwanisa kubetsera vamwe vadzidzi vanenge vapedza zvidzidzo zvavo zveO-level, kunyanya vaya vanenge vasina kubuda zvakanaka asi vane zvipo zvakadai sekutamba bhora. Zvinogona kuvabatsira muramangwana ravo kuti vawane raramo. Saka sevagari vemuSontela tinotenda zvikuru vatambi veHighlanders Legends uye tinoti ngazvirambe zvakadaro.
VaErnest Svanda vakatambawo zvine mukurumbira vakazovewo mutungamiri wechikwata cheHighlanders pamwe nechikwata chenyika chemaWarriors vakaudza Studio 7 kuti vakafadzwa zvikuru nekubatana kuri kuramba kwakaita vamwe vevatambi vaitambira Highlanders pamwe nekuti vakaona nguva yekusangana nevagari vekuSontela vachishanda mukuedza kukurudzira runyararo nebudiriro munzvimbo iyi. Mukuru mukuru weHabakuk Trust vaDumisani Nkomo vakati sangano ravo iro rinoshanda mukukurudzira runyararo nebudiriro mudunhu reMatabeleland South rakaona zvakakosha kuita urongwa uhu munzvimbo yeSontela nekuti ndeimwe yenzvimbo dzakasarira munyaya dzebudiriro mumatobo district. Ndakamirira Studio 7 ndiri paSontela Secondary School, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa matambudziko akatarisana nemadzimai ari kumaruva apo pasi rose nemugovera wapera rakarangarira zuva remadzimai ekumaruva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzechindevere.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 20 ngomfumfu 2016 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi abelungu bengatshotshozela udlakela elizweni bazajeziswa kabuhlungu.
Kuqakathekile kithi sonke ende ngumsebenzi wethu sonke nxa singasabambananga sahlala phansi ukuthi sikwenze kubanzi.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana bathi abezombusazwe baphazamisa imizamo yabo yokulwisana lokumemetheka kwegcikwane le-HIV ngokubavikela ukungena kwezinye izigaba. Omunye wabancintisa kukhetho lokudinga umongameli weMelika umnumzana Donald Trump uthi kasoze amukele impumela yokhetho enganqotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi abelungu bengafuna ukungenela ukubangela udlakela elizweni bazajeziswa kalukhuni. Ekhuluma emhlanganweni werali emzini wengoni eNorton lamhlanje, uMnangagwa uthe bazabhaxabula abelungu abajojozela udlakela elizweni. Lo mhlangano ubungokukhankasela ukhetho lwe-by-election oluza kwenziwa kulesi sigaba ngomgqibelo. Amabandla ancintisayo kulesi sigaba esasimelwa ngumnumzana Chris Mutswangwa edalele parlamente yena waxotshwa kubandla leZANU-PF ngathi iZANU-PF iNational Constitutional Assembly lozimeleyo laye owaxotshwayo kubandla leZANU-PF umnumzana Themba Mliswa. Amanye amabandla athi kawancintisi ngoba kulokuqilibezela kukhetho. Inhlanganiso ezisebenzelana labesifazane zithi ukungenela kwabezombusazwe lapho zifuna ukuqhuba umsebenzi wazo wokusabalalisa ulwazi oluphezulu kokuvikela igciwane le-HIV lengculaza ngokunye okwenza igciwane leli limemetheke, kubika uMavis Gama.
Lo ngumbono ophuma emhlanganweni walezinhlanganiso wokubonisana phezu kokungenziwa ukuzivala izikhexe ezikhona kumikhankaso yokulwisana legciwane le-HIV owenzelwe eMikhizi Hotel eHarare ngokuqoqwa kwabenhlanganiso ye-UN Women. Omunye walabo abakhalaze kakhulu phezu kwalokhu ngunkosikazi Tendai Westerhof owePan African Positive Coalition Zimbabwe. Unkosikazi Anna Sango we-African Youth Women ngoxwayisa inkokheli kule nhlanganiso ukuba idinge indlela ezilokuhlakanipha lapho ifisa ukungena kulezo zigaba ezile nkokheli ezilukhuni. Ke sizwe umbono wakhe.
Nxa sifuna ukungena ezigabeni kumele lathi sibe le-backup etshengisela ukuthi kule nkinga lapha esigabeni esifuna ukuthi singene kiko. Kuqakathekile ukuthi sibe nokuzwanana okuhle nokuthi sibe nolwazi lathi oluningi ngezinto esifuna ukuziyenza. Esikhathini eziningi kuyahlupha ukuthi kaningi nxa ungena ezigabeni abantu baloku-exploit izigaba, abantu babuya le mali ezivela umadona sebeyenza izinto ezingalunganga kumbe ezigabeni. Lokhu kwenza ukuthi nxa sesifuna ukubuya thina sile lokwenza izinto ezinto kube nzima ukuthi sibe sesebenza ezindaweni lezi.
Usango uthi akula enye indlela kulempi yokwehlisa kumemetheka kwegciwane lengculaza kuZulu kakhulukazi kuhlangothi lwabesifazane ngaphandle kokusebenzelana.
Into eqakathekileyo ukuthi asibeni ngolwazi lwethu oluningi sihlalisane phansi labantu laba abakhokhela izigaba lezi labanye abalomsebenzi abayenza ezigabeni lezi ukuthi sibonise ukuthi singasebenza njani sonke singasebenza njani labakhokheli abezigaba lezi ngoba siyawazi ukuthi impumelelo lokuhlaliseka kuhle okwabomama kuqakathekile kithi sonke ende ngumsebenzi wethu sonke nxa singasabambananga sahlala phansi ukuthi sikwenze kuba nzima.
Inkokheli yenhlanganiso esebenzelana labesifazane abagogekileyo yona ikhalangela ukuthi lokhu kwenza kusuka kuphazamise lolu hlangothi ngokuphindiweyo. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Disability Women Support Organization, unkosikazi Rejoice Timire, ohamba ngenqola ye-wheelchair, uthi lesi simo sisuka siphazamise abanjengaye ngokuphindiweyo njengoba behlezi bechiywa ngaphandle.
Manje ngenxa sokusenzwa ama-program wona bengakwanisi ukufikelela information ukuthi kuhamba kanjani. Nxa ngingaripota ukuthi ngizakwanisa ukuthola i-treatment, ngizakwanisa ukuthi ngivikelwe ngumthetho, lokhu konke kubachiya besegcekeni bengaprotekthwanga ngumthetho, bengaprotekthwanga bani.
Unkosikazi Timire ukhuthaza inkokheli yezombusazwe yonke ukuba yehlukane lomkhuba wokuba lukhuni lapho abenhlanganiso ezisebenzelana labesifazane zizama ukungena ezigabeni ukuthi zisabalalise ulwazi lwegciwane lengculaza.
Sifanana lomuntu esehlukene lakho ungaba yikuthi esisikhathi angiboni kumbe angizwe endlebeni kumbe angikwanisi ukuhamba phathi imizwa nilayo. Nilayo efanana nomuntu wonke. Nilakho lokhu engikufiselayo ukuthi empilweni yami ngabe ngilakuthola. Ngifiselwe lami ukuthi ngithande. Ngifisela lami ukuthi ngiye emacansini. Kodwa abantu engiphila nabo abagombolezileyo bayangivalela.
Lezi nhlanganiso ziyakhalaza ukuba zitholiswe usizo lwemali zenelise ukuqhuba umsebenzi ngendlela ekusibanga esiphezulu ukuze ziphathise wonke umuntu elizweni ikakhulukazi abesifazane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi kuyamangalisa ukuthi umnumzana Donald Trump omela ibandla lama-Republicans kukhetho lukamongameli weMelika uthi ulakho ukungemukeli impumela yokhetho oluza kwenziwa ngolwezi. Abakhulumeli Studio 7 bathe okukhulunywe nguTrump kungxoxompikiswano ayenze izolo lonkosikazi Hillary Clinton kubakhumbuza eZimbabwe lapho okuvame khona ukuba lokudoniselana okukholo kukhetho lukamongameli. Abaningi bathi unkosikazi Clinton nguye onqobileyo kungxoxompikiswano le lapho umnumzana Trump aphinde wakhonona khona ngendlela okuqhutshwa ngayo ukhetho eMelika esithi kulokuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika esilandela kakhulu ezombusazwe.
UTrump uyadlala zakhe, uyazidlalela. Mina ngikhangelile uClinton ebekhanya sibili ukuthi uziphethe njengomuntu ongathi lanelimele laphana lizigqaje ngaye. UTrump okwakha kwenzayo kumele kube lokwakha kuthengisayo ngoba asomuntu ozimisela ukuthi abe ngumphathi welizwe.
Singathi nxa uyisizalwane seZimbabwe ubukele ingxoxompikiswano yayizolo wezo umnumzana uTrump esithi kusiya ngaye kasoza ayamukele impumela yokhetho, ukuthethe wakufaka kanjani khonokho?
Vele lokhu waqalisa inkulumo yakhe naleyo vele uyabe engikhumbuza oZimbabwe. Ngithi ngiyamkhangela ngimbone sukumisa ingqindi yakhe, vele ungithelela umono uTrump. Uyabe usucabanga bona okhinya lapho ukuthi kuthiwa abantu ama-elections umuntu uyaqalisa abantu ukuqumana amakhanda lokugamulana. Akusiyo nto okumele khonokhana nje ngokwakho abantu bahle bathi lo asimfuni ngoba ngisuka ngibuyele njengomuntu wafunda ihistory ukuthi eBo-Germany laboFrance labo babe labantu abazithi bakhaliphile njengabantu abaselizweni lona lele. I-democracy ngeyekubamba uyigodla njengento yakho ozigqaja ngayo oyithandayo ozama ukuthi uyivikele from konke okubi. But kulula ukuthi lithelele nje lisuka ku-democracy yenendle ligcine selifanana labo Zimbabwe labo Kenya. and go back to where Germany was, especially Nazi Germany ka Hitler.
Ye, ma ekhulume njalo ke anganqoba ke uzathini?
Ah, mina okunqoba vele kangimfaki la khona akafuni ukunqoba lokho la nxa ukuthi izinto ziyachinja sizini. Ulabo abantu bakha bathandayo. So mina engubonayo ukuthi yena injongo yakhe ayisiyo lokuthi vele abe ngumongameli. Injongo yakhe ukuthi abathengisele ukuthi nxa isela abantu bakhabazi ukuthi laba ngabami lapha bayibaginya wonke amazwi engibafida wona. Uzabe sebahaga nanku wasuka kubo Trump University esakhampeni ekuqaliseni wayethengisa ama-Trump stick kuloko nyaka uthengisayo. Mina bengisithi ule Trump TV ayifuna ukuyenza ilungisayo. So besuka lapha vele yena eyakhe lokhu zenina ayikhangeleyo, indlela yakhe ayikhangeleyo, ayimuse e-White House, eyakhe imusa ekwenzeni imali samwe ngabantu bona laba abamlalelayo. So even kuyikuthi abantu basuke wawenelisa ukuthi adlule kubona laba abamthandayo. Ay, Americans bahlakaniphile. I think ngiyakubona ukuthi lanxa labantu bakha ba solid sibili abamhlabelelayo abamgidelayo. Kulaba abeneleyo ukuthi babone ukuthi hayi lo asiyo umuntu ongenelana le ndlela iAmerica eyaqoqwa ngayo kusukusela kuqaliseni.
Unkosikazi Talenta Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7. Izisebenzi zemigodi yegolide esiqintini sengulubeni empoengzi zithi amalungelo azo njengezisebenzi ayiphulwa ngabanini bemigodi ngoba zisebenza amahola edlulisileyo kungelanhlawulo kanti njalo azilampahla zokuzivikela engozini loba nje igolide liletha imali enengubanini bemigodi le. Kubika uNompumelelo Moyo.
Omunye wezisebenzi lezi, umnumzana Nkathazo Ngwenya, uthi ungazama ukuthi uphakamise ikhanda, umnini wemayini uya kuxotsha, uphume ungena mali wena usebenzile, avuke eseqhathe omunye njalo, laye olakho ukwenziwa okufanayo. Ngakho uthi bacela ukuba inhlanganiso ezimela izisebenzi ezemba amatshe aligugu, zike zihambele emangweni wengulubeni.
Alright, it's the problem ukuthi siyasebenza emsebenzini lapho esisebenza khona but amalungelo awemsebenzi igenge eningi encane ayikwazi. So isidinga ukuthi kube labanye abantu abangangenela abangasinceda ukuthi lathi sibe kwazi amalungelo ethu ukuthi kusebenza njani. Njalo uyasebenza after that ungasebenza ngesikhathi uma efuna ukukuxotsha uyakwanisa ukukuxotsha emsebenzini. Bona usitanzani khompa emsebenzini usule eminyaka eminingi umsebenzi kuthiwa awulazeni uphiwe iholo lakho uhambe.
Ungwenya ungezelele ethi le holo labo alicaci. Njalo liyaphuza ukubuya isikhathi esiningi okwenza baphile njengabantu abangasebenziyo bathi mhlabe hola imali ihle iphelele ezikweledeni.
Njalo ngena ekusini isikhathi sokuphuma sibali then after that okunye le mali zangikhona ezamaholo zibuya late zilulawa indlala zilulawa izikweledi ingasayazi ukuthi lisebenzelanikuho.
Esinye njalo isisebenzi semigodi umnumzana Mpilo Moyo laye ugcizelele amazwi kaNgwenya ethi ngempela bayancindezelwa lapho abasebenza khona. Wacela ukuba ingatsha ezibona ngamalungelo ezisebenzi ezemba amatshe aligugu sekumele zingenele.
Abona bayancindezela sibilemsebenzi nabasiphathe kuhle ngendlela abayenza abasebenzisa gadalala kunzela sisicele izandaba esincedise uze sisebenze kuhle.
Isigaba sezansi emandebeleni ezweni yiso esemba igolide eliningi ezweni. Njalo uhulumende weZimbabwe sewapha abansundu ukuba labo bembe igolide kodwa kubikwa bengalandeli indlela zokugebha ezisemthethweni. Lokhu osekubangele ukugugudeka komhlaba kanye lokungcola kwemifula abayisebenzisa ukugezisa igolide ngemithi. Abalimi labo bakhala ngamagodi achiwa engaqitshelwanga ngemva kokwemba igolide osekubangele ukulahlekela izifuyo eziwela emigodini zife. Omele abasakhulayo kubandla lezaphu unkosikazi Sharon Ndlovu uthembise izisebenzi lezi ukuba uzazisiza ngoba inengi lazo aziwazi amalungelo azo njalo ziyethuselwa ngabaqhatshi. Ngimele iStudio 7 isengulubeni Empoyens ngingunompumelelo Moyo.
Abalimi emaphandleni bathi sebeqalisile ukulungiselela ukulima lancanje bese sabela ukuthi izulu lilakho kungani kuhle nangu isibhakabhaka siluhlaza lelanga lalo elichisa okumangalisayo. Isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust umnumzana Vumani Ndlovu uthi udubo olukhulu abalimi ababhekane lalo ngolwenhlanyelo edulayo.
Okokuqala nxa sikhangele umumo womkhathi ukuthi abaselathemba ngoba ngemva kweminyaka edlulileyo emibili emithathu izulu belikuhle la lonyaka abalathemba ukuthi kuzahamba kanjani. Okubana kuphuma imibiko etshiyeneyo ababona ngezomkhathi ekuqaleni babethe kuzaba lezulu kodwa kuyaphuma njalo eminye imibiko yokuthi abantu kabathenge inhlanyelo enjengenyawuthi balime inyawuthi ngoba izulu lingenzakala lingenele. So ngokunye zenhlupho abadala izakhamizi abahlangana lazo ukuthi okuyikho yikho abakwazi ukwesaba ukuthi indlala ingabuye ibathaye futhi kukhona izakhamizi kodwa abakapheli ithemba. Amalungiselelo okulima aqhubeka baqala ukuthela imiquba kutshisa amabili konke khokhana abakwenza iminyaka yonke bayakwenza kodwa bakwenza belokwesaba ukuthi abakwazi ukuzayenzakala bekhangelele iminyaka yonke ledluleyo ukuthi kube nobunzima.
Ezitolo khona iyathengeka yini inhlanyelo bayayenelisa abadala?
Inhlanyelo iyadula ngokokuqala lokho kumele sikuzwisise ukuthi abadala abayenelisi ukuthi bathenge inhlanyelo. Uzananzelela ukuthi abadala nentizakhamizi emakhaya ezikhathini eminyakeni eminingi bebethembe abantu abasemadolobheni ukuthi babasize ngalezi zikhathi ngendaba zenhlanyelo. Kodwa ngenxa yokuthi udubo lalo lubhahile abalalutho libhungalezi nje ezikhwameni zabantu bemadolobheni abanamali, imali kayitholakala emabhanga kabasebenzi. Kungakho labo abehluleka ukuthi bephathisele abazali babo inhlanyelo ekhaya. Inhlanyelo ingaba khona ezitolo kodwa eqinisa ukuthi izakhamizi kaziyenelisi. Ufica abadala abaningi bezama ukukhulumisana ukuthi mhlawumbe bazahlanyela wona umumbu wesintu amabhogwe lawo kodwa balutshwana njalo futhi abalawo ngolunye lohlupho futhi abahlangana lalo lonalolo.
Umnumzana Vumani Ndlovu isiphathamandla senhlanganiso esebenza lozulu emaphandleni iRural Communities Empowerment Trust. Kulife Talk ubuhlelo lwabesifazana olwe Women's Round Table namuhla sixoxa ngokuqhakathekiswa kwabesifazana sikhangela ilanga le International Women International Day of Rural Women ilanga elikhangelane lokuphakamisa omama bemaphandleni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ingxoxo mpikiswano phakathi kwabakhankasela isikhundla sokuba ngumongameli weMelika omutsha umnumzana Donald Trump owebandla lama-Republicans lonkosikazi Hillary Clinton owebandla lama-Democrats enziwe izolo ntambama yamukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu. Kuningi ababukeli abakuthole kule debate, abanye ngabathi umnumzana Trump obeziphethe kakuhle kakhulu kuhlandla lakuqala wazokwehluleka walahleka esigabeni sokugcina lapho acine ebuzwa ukuthi uza kwamukela na impumela yalolukhetho yena wangathandi ukuphumela egcekeni. Lokhu kuhle kwasolwa ngabanengi kanye lonkosikazi Clinton besithi ngokwenza njalo umnumzana Trump weyisa umbuso okhululekileyo weMelika. Njalo kudonsela leli lizwe muva kuntuthuko kulilinganisa lokwenzakala emazweni asathuthukayo anjengawezwekazi le-Afrika okugoqela eleZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu umnumzana Meli Dube ongapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota. Lo mnumzana kudzayisa Maita laye ongomunye olwela ilungelo loluntu oyisizalwane seZimbabwe esihlala eNew York khonapha eMelika.
Idibethi yayizolo ngiyibone idibethi ehlukileyo kakhulu kwamanye amadibethi esiyake siwabone awe-United States. Njengamanye nje amavili asebabe sebeke bawenza uTrump noClinton. Sibona ukuthi idibethi yangkhona ingani igcwele inhlamba njalo igcwele ulaka kuma-candidates womabili, but kakhulukazi ehlangothini lukaTrump. Engathi ubonakalisa ukuthi uyaphelelwa abe secina seseyama kakhulu ekubeni lolaka lomsindo lokuthuka.
Samaita owakumbona
okuqala ngibe confused nxa sithi Dube uDube ngusamaita into eyodwa kodwa ke ongena izolo ku debate lami ngiyagcizelela lapha kusamaita mfowethu. Lo nxa sikhangele amaphuzu abo siyathola ukuthi ubaba uDonald Trump okuningi kuyamangalisa kakhulu ukuthi vele kanti wafika njani ukuthi ezebe phezulu khona laphana ukuthi ezebe yi-presidential candidate. Abantu abaningi siba lokusola nje ukuthi wafika kanjani. Kodwa-ke nxa sikhangela ngapha kolunye uhlangothi umama uHillary Clinton yena-ke uzothile kakhulu lakuba lapha lalapha yana kwesinye isikhathi kuba khona lapho kusolisa khona ukuthi nxa engumkhokheli kakhulu engumkhokheli wesifazane engumuntu wesifazane akalakho ukuzwela abantwana abancane abaseziswini zabomama ukuthi bengabulawa khona lokhuyana kuyasolisa isikhathi abantu begcine bengasazi-ke ukuthi bekhethe kuphi.
Sibe lesikhathi lapho abuzwe khona umnumzana Trump ukuthi uzokwamukela na impumela yokhetho wathi na hayi ngisacabanga nzalitshela kwelizayo. Kuvezani lokhu kuwe Dube?
Ya, kuveza ukuthi uTrump ucabanga ukuthi uzaluza ukhetho. Kumbe ngathi sebonile ukuthi abantu kabamamukeli kangako and kungenzeka ukuthi aluze. And ukuluza kuye kuseduze kakhulu kulokuwina. And then into asezama ukuyenza ukuthi ahle anike isizathu sokuthi kungani engawinanga ukwenzela ukuthi abantu bacabanga ukuthi hayi kakusomlando wakhe kodwa kwenziwe ngabomu utshontshelwe and bamqilile bezele. Usehle waqalisa uku-undermine i-integrity yelizwe langkhona engakalibusi kumbe engakalikhokheli. So ngicabanga ukuthi hayi laphana uchaye iganga mpela wehlulekile.
Abanye ngabathi kubisela leli lizwe esimene esingayisiyo sentuthuko esifana lase-Afrika. Nxa siqathanisa lokwenzakala e-Afrika okwenzakala eZimbabwe, uthini ngalokhu mne wethu Kutsayi?
Ya, khona kunzima kakhulu sibili kubuhlungu. EZimbabwe siyakwazi ukuthi bakhona abangafuniyo ukuvuma nxa bengaphumelelanga. Nxa singakhumbula ama-elections ayedluleyo awaka-2008, lapho okwavota khona abantu ababe less than 3 million nxa ngingalenzi iphutha. Kodwa impumela yokhetho yathatha phose inyanga ezimbili ukuthi ize itshelwe ebantwini. Khona kuyana kwaba akunikanga isithombe esihle kusizwekazi saseZimbabwe laku-Afrika yonke jikelele. Futhi kwathi nxa ngabe sekuphumile kwaphuma ukuthi iqembu elibusayo lalehlulwe. Kodwa kwabuya kwathiwa ngenxa yokuthi alehlulwanga ngemiklomelo ethe xaxa kumele ukuthi kube le rerun yama-elections.
Umbono wakho Meli?
Ya, uhlanihlathile uTrump. uhlanhlathe kakhulu ungena iganga ngoba uyabona nxa kuyikuthi uzakwamongameli welizwe elihlangelelwe ukuthi libe lingenela kwezinye indawo zomhlaba lincedisa amanye amazwe ukuthi afike ezingeni eliphezulu njalo lokuthemba ama-processes alwa njengokhetho. Akumelanga ukuthi uhlube nguwe oqalisa ukuthi uthi wena hayi ukhetho lwalapha e-America luyarigwa, ukhetho lwalapha lunjani, ikakhulu nxa ungelayo engathi i-evidence kumbe ungelabo ubufakazi bokuthi ukhetho luya solu compromised kumbe ngalukho fair, ngalukho free and fair. So ilanguage enjalo siyibona kakhulu ebantwini abanqotshiweyo kumbe nabantwini abalungiselela ukwamukela ukunqotshwa. Angimangali mina ngoba ngiyakwazi ukuthi ubaba uTrump ngokubona kwakhe njengendlela azipresente ngendlela azethule ngayo ebantwini base-United States nebantwini bomhlaba wonke, umuntu ongamukelekiyo ukuthi kuthiwe angathatha isihlalo sika-president welizwe, ikakhulu ilizwe esikhangelele ukuthi libe lilizwe elincedisa amanye elikhokhelayo kwezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. So hayi laba bathi uhambelana lokwenzakala e-Africa, ngiyavuma wehlisa isithunzi selizwe lakhe ukuthi silingane lesamazwe angakwaziyo ukuphatha ukhetho ngendlela eqotho.
Umnumzana Meli Dube yisizalwane seZimbabwe singapha eMelika okwamanje e-University of Minnesota njalo ulwela amalungelo oluntu. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Kudzai Samaita laye olwela amalungelo oluntu belo Praxedis Jeremiah weStudio 7. Kweze midlalo lamhlanje silethulela ingxoxo enziwe intatheli izindaba yethu uJoseph Njanji lo mdlali weqembo iqembu elikhulu ezikamagebhula phela iqembu leHighlanders uPeter Muduwa.
UPeter Muduwa ngomunye wabadlali abasematheni kaZulu olandela umdlalo wenguqu lonyaka ngemva kokudlala kuhle edlalela iqembu leHighlanders. Sixhumane laye lomdlali oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ukuze yasitshele kabanzi ngembali yakhe.
Ngandlali yesikolo ngachaza ngasuye esikolo ngadlala ibhuli lesizwe. From there ngasendlalela i-MK Lions under 13 up to under 15, ngasengisiya ku-Ajax under 16 up to Division 2.
Umfoka Muduwa uke wadlalela elizweni leBotswana lapho adlalele iqembu leBotswana Meat Commission ngomnyaka ka-2012. Ukwathi ngomnyaka ka-2013 uphenduke ekhaya wazodlala njalo kuqembu le-Ajax ebeselidlala kusigaba sika-Division 1. Uyalele okhuya kuqembu le-Ajax ngomnyaka ka-2014, kwathi ekuqaleni kuka-2015 wasesiya kuqembu le-Highlanders. Lona elimhambise kuqembu leBulawayo Chiefs laselimthatha phakathi laphakathi komnyaka.
Last year ngadlala 15 games ezokugcina. This year ngaqalisa ngadlala after 8 games. Ungadlala wonke ama-stage ungeyeluweco ya kuluntu udlale, but ungayiqa kuba nzima ukuthi udlale. Kuba lula ukuthi udlale ku-Premier League and akubi nzima kakhulu.
Indlela uMduhwa adlala ngayo idale ukuba abanye bathi kumele abe yingxenye yeqembu lesizwe lama-Warriors. Lona eliza kuyaphatheka kumidlalo ye-Africa Cup of Nations ngomnyaka ozayo. Yena umfoka Mduhwa uthi lokhu kusemandleni kamqeqeshi weqembu lesizwe uKalisto Pasuwa.
Kusasa lami ukuthi indlale kuhle kwaLinders, then nxande lakhe inza hamba. If nxa bebona belo national team, it's all about ukuthi ucoach akubelieve.
Iqembu le-Highlanders liwulisa ukuphakamisa isicoco se-league lapho elincintisa khona kabuhlungu lamaqembu abalisa ele-Capes United kanye lele-FC Platinum. Lisaselethuba futhi elokuphakamisa inkezo ye-Chibuku Super Cup, njalo lizanqikelana emdlalweni we-semifinal leqembu lenkezo i-Platinum ngesonto enkundleni e-Papa Fields. UPeter Muduhwa ukhangelele ukuba ngomunye wabadlali abazadlala indima enkulu kumkhankaso weqembu leBhoso wokuphakamisa izicoco lezi zombili. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emerson Mnangagwa uthi abelungu abazatholakala betshotshozela udlakela kwezombusazwe bazatsheziswa kabuhlungu. Inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zithi abezombusazwe bayaziphazamisa emizameni yabo yokulwisana lokumemetheka kwegciwane le-HIV. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.